Ndo kuita COVID kanganisa mashandro business COVID. Aisa nalika yo gazi mwenyika zakato wanda za vara ma postal service kana kuti zvikushanda on limited basis. Samba zakawanda zvinofamba nendege fanika ma package atinotuma ma email ma courier services ese anofamba nendege mukatarisa nyika dzakawanda dzavhara ma air services. Vamwe varikuita ma 21 days vamwe varikuita mwedzi vari kuti no air travel. Saka iyo America yacho inenge ichitadza kuti tsamba dzifambe dziende kune dzimwe nyika, asi domestic tsamba dziri kuenda, but international part rine madisruption ari kuitika.
Izvi munoona kuti zvichabata sei zvemabhizimisi uyezve nokudzidzana kwevanhu pasipose?
Zvichavhiringa mbichana. Mazuva ano tiri kwakanakira kuti vanhu vanoshandisa maemail, asi pakutuma mapackage apa vanhu vachavhiringika, pachatoita madelay. Asi zviri kuwanikwa kwese, hapana zviri kuzviita. Is better kuti munhu uve uri safe than sorry.
Kana takatarisa Zimbabwe, munoona sekuti zvichaita mutsauko here izvi?
Handifungi tsamba dzechibva kuno kuAmerica pane mutsauko, asi extent yacho kuti inenge yakanyanya handina mashuwa kuti tinonyanya kutuma tsamba dzakawanda here mapackages between America neZimbabwe. I'm not sure kuti dzakawanda zvakadini, asi takatoita mutsauko unenge uripo, especially kune vanhu vemabhizinesi.